Chikwata ichi ichayambira Highlanders kuti isafunge kuti ichangotora mapoints sezvavakamboita apo vakambotamba vese Boso ikakunda 2-0 muRufaro Stadium. Murairidzi weDimbare Lloyd Mtasa anoti kuti Dimbare iite chiremerera inofanira kuve yarova zvikwata zviri pamusoro pavo zvakaita se Highlanders.
Ndofunga vakaita sena Highlanders ndo team dzakaita kunge isusu. Saka kuti tiende pamberi pavo zvinotodawo kuti tidye team dzakaita saivavo kuti tiende pamusoro pavo.
Murape uyo anobatsira Mtasa anoti Dynamos haina vatambi vakakuvara zvekuti vatambi vavo vese vane mukurumbira Wisdom Mtasa, Denver Mukamba, Masimba Mambare, Steven Alimenda na Rodrick Mtuma vanonokerwa nemutambo uyu. Highlanders iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi matatu nemashanu mapfumbamwe pasi pechikwata chiri pamusoro cheFC Platinum. Boso yakasiya Dynamos nemapoints matatu zvekuti inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo ikakunda kana kudarikwa kana ikakundwa. Mutsigiri weHarare City vaMoses Sachikonye vanoti pari zvino Boso iri kutatarika zvekuti vari kuona ichiwira pasi.
Sevanhu vanakoch Nyuwani Dynamos inenge ingangohwina.
Asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vaInnocent Mamera vanoti vachitarisa matambiro anga achiita zvikwata izvi kubvira apo zvakasangana kekutanga vari kuona Highlanders ichidzokorora kukunda kwayakamboita.
Changu uri mutambo wakaoma, asi ndiwa yasiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left last time, because kukembukawo ndiri kuona kuine stability but kuti mbari kunenge kune tunyanya turi kungobuda-buda, saka ndoti bhora kuHighlanders.
Vanotungamira chikwata cheHighlanders havana kuwedzera mari inobhadharwa pagedhe kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu sezvinomboita Dynamos kana iri pamusha pese painotamba neHighlanders. Zvichakadaro, chikwata chiri kutungamira makwikwi eCasolaga Premier Soccer League iwaya cheFC Platinum chiri pamusha apo chiri kusangana neHaumine. Kugona kunenge kudada iri kudziya ichitonhora zvapakuti vakawanda vafunge kuti ikaita zvekutamba inotsvedza. Platinum ikakundwa Capes United ikarova Chicken Inn muNational Sports Stadium. Magreen Machine anobva aenda pamusoro pegungano iri sezvo Capes United yakasiiwa nePlatinum nepoint imwe chete. Mimwe mitambo yenhabvu iri konde iyi Ngezi Platinum Stars vs Blois City Baobab, Cholocho Pirates vs Border Strikers Luveve, Wange vs ZPC Kariba Koliari, Mutare City Rovers vs Triangle United Sakuba. Sondo rinouya makundano eCasolaga Premier Soccer League achambomiswa kuchipiwa mukana kuchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.